muZimbabwe maita dambudziko guru semazira muri kuita kubva pakaanaundwa monetary policy naminister of finance naRDZ governor vamanguche. Pane zvakawanda zviri kuitika kunyanya kunyaya dzemari. So mafamasi vanga ripa priority list yeRDZ pakuwana foreign currency. So vaikwanisa kutenga mushoga kunze kwenyika vachipuhwa mari neReserve Bank ari maUS dollars. Saka tinononge zvinhu data arrangement ndiyo inenge isisiri kuitika nemazvo. Saka mafamasi akawanda muHarare kubva nezuro marumwe chiri kutitarisa mazuva mashoma pfuura aya vakatanga kuramba kutambira mamedical aid cards. So whether wanga uchishandisa CMAS kana kuti PFMAS kana First Mutual ukaenda nekadhi yako kufamasi varwere vakawanda vari kudzorwa kunzi hatichatambire mamedical aid cards. Chechipiri, mishonga yakawanda yaakutengeswa nemaUS dollars. So tiri mafamasi kuti vanhu vari kuenda varwere vatonge vanyorera mushonga vanoenda vosonzi tiri kutengesa nemaUS dollars. Chechitatu, kune mamwe mafamasi vari kupega mari yavo kumaRTG dollars asi vachikonvheta nemarates ari kuwanikwa kuparallel market yemaUS dollars. So for example, kana mushonga uchifanira kuita 30 US dollars iwo vanenge vakuti uri kuita 90 dollars. So tinoona kuti maprices emushonga aita go beyond the reach yevanhu vakawanda. Sezvo mazera munoita kuZimbabwe vanhu vakawanda havana mabasa, vanhu vakawanda vari informally employed. Kune vari employed vacho vashoma vari kutambira mari inoita kuti vaone bundutso muupenyu hwavo. Saka tingatipani dambudziko guru.
Saka imi sesangano zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe tichitarisa kuti upenyu hwevanhu ndo hwatarisana nenjodzi?
Chekutanga, tinoti hurumende inofanira kuisa priority kune zvinhu zvakakosha. Ende upenyu hwemunhu once hwaarasika haukwanisi kunge huchaikafa. So senyika ngatiisei utano hwevanhu pamusorosoro. So hurumende ngaidzokere kuarrangement yainge iri kuita kumashure kuti mafamasi vanopuhwa mari foreign currency yekuti vatenge mushonga neReserve Bank. Chechipiri, tinoti in the long run Zimbabwe inofanira kunge ichigadzira mushonga yayo muZimbabwe zvataita makare kare. Munoziva kune makambani akaita sana Cape, makambani akaita sana Varicam, makambani akaita sana Natfarm for example. Vaikwanisa kutogadzira mishonga yakawanda inouya taakutenga kunze kwenyika yaigadzirwa muZimbabwe. Izvo zvinoredusa dependency neforeign currency, zvinoincreasa mabasa munyika uye zvinoita kuti mishonga ichiwanike yakachipa. So government inofanira kugadzirisa panhu ipapo. Then chechitatu, I think government inofanira kugadzirisa the root cause yeproblem. Root cause yeproblem ndezvinhu zviri kuitika kumusika wemari. Sezvo mwezi kumari kuchinge kusina kugadziriswa, tinoona kuti back and forth icharamba iripo. Asi at the end of the day, zvinonzi when two elephants fight, it is the grass that suffers. Mapatients ndo ari kusafa nenyaya yekuti vanoenda kumafamasi voshaya mushonga. Asi kumamedical aid vari kubatsirwa mari pamwedzi pamwedzi, ende mari iyoyo haisi kuzovabatsira kuti vakwanise kuwana mushonga.
Saka zvii zvingaitwawo nevari kubatirwa mari dzavo asi vachizoshayiwa mishonga? Vanokwanisa here kumisa kubatirwa mari idzi kana kuenda kumatarezi mosva?
Ya, ipapo pari ndingati pari kufiki zvinoneka kuti umise mari kuti ibatwe nemedical aid. Nekuti kana uchinge wamisa kubatwa kwemari yemedical aid haunozoda kudzokera kuti chindibatirai mari iyai. Mamedical aid akawanda vanoti chitanisa as if waakuya sememba itsva. So ipapo panoneka. Asi tingati pane danho ramatare rechipiri i-violation yekodzero dzevanhu kuti munhu ari kubatsirwa mari asi asi kukwanisa kunowana mishonga yake. Saka ipapo tinoimba kuti magweta nemamwe masangano akaita sei anomirira kodzero dzevanhu tichagara pasi toona kuti tingabatsirane sei tikwanise kumiririra marights emapatients kuti kana achingaenda kufamasi munhu ngaawane mishonga as long as medical aid yake yange iri kubhadharwa zvakanaka.